kwazwai muri yeZimbabwe ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Michael Hove nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nenyaya yatanga tichikurukura pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection, apo tanga tichitarisa nyaya yedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vakawanda vechidiki, nyaya yekuti vechidiki vari kumwa nekuputa zvinodhakwa. Tukuendera mberi nenyaya iyi tichikurukura na vamutandazo Ndlovu, avo vanoita basa rekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko iri, nechirungu vanoti rehabilitation specialist. VaNdlovu ndinomugamuchira muchirongwa. Zviri kufamba here mukoma? Happy happy Easter.
Totenda zvikuru. Happy happy Easter. Totenda kugamuchira pachirongwa chanhasi.
Aiwa, tiri kufara kuva neni pachirongwa. VaNdlovu, vhiki rapfuura pachirongwa makabata nyaya yakakosha zvikurusa. Takakunzwai muchiti munyika hakuna nzvimbo dzakawanda dzekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko ratiri kukurukura nhasi muchirongwa. Saka chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti vanosangana nedambudziko iri vabatsirwe?
Chinofanira kuitika mukoma ndezvekuti tinofanira kuita system ine vanhu vanokwanisa kubatsira vana vedu vakuwana. Senyika zvatinofanira kuita kugara pasi totsvaga isusu atinoti matechnocrats, vanhu vanokwanisa kuita nezverehabilitation, toonesana kuti munhu kana ane nyaya yakadai anobatsirwa sei.
Vateereri vazhinji vakapinda muchirongwa vakachema chema vachiti mamiriro akaita upfumi hwenyika ndicho chimwe chinoita kuti vechidiki vaone kunge zviri nani kuti vatore zvinodhaka. Tipewo maonero enyu pamusoro pefungwa idzi.
Nyaya yekuti upfumi ndoyatinoti isusu inonge ichikonzi blame game, because inini argument yako yangu mukoma ndeyekuti every time kana ndichidhila neadi ndikaita calculation yokuti anandibva kundoroba mabhongo 5 a day, mabhongo aya ari kuatenga. So that means those people vari resourced somehow. Are we committing suicide because the economy is bad? Mazuva ano mukoma havasi kutora nekuti economy yashaa, vari kutora nekuti masubstance abuse aya atoita control over their system, their mind, their emotion and physical being. That is why the little that they will get, vanozotora vanodi vanotenga madrugs, vanodi kuti vatore kavanohodha mafruzi kana kuti matomatoes votenge kuti hatane nyika yazara netovapana vadiki tinotengesa matomatoes.
Aiwa, taakusvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi VaNdlovu. Ndiudzeiwo, pane umwe wamuteereri vakatitumira meseji pawhatsapp vachiti mwana wavo akatarisana nedambudziko ratiri kukurukura nhasi muchirongwa. Mune mazwi here ekuvapa amai ava angavabatsira?
Zvandivataura kunemubereki, chinhu chokutanga ngativaratidzei rudo. Rudo rwuriko ndorokuedza kunyatsotsvakirisisa kuti zvabvira kupi. Tapedza ipapo toona kuti mwana tinomubatsira sei. Saka mubereki, chitsvagisisa ubvunzisise kuti mwana wangu kuti apfuure pane zvinhu izvi chii chingadiwa, ende usavhumire nyaya yekuti mwana anozopiwa iyo inonzi sasusudzvadzi kuti akwanise kubva pasiya chiya, because chiripo ndechekuti zvose zvaanotora zvinozogara muviri.
VaNdlovu, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chive chidiki nhasi.
Vatenda nerewo zvikuru.
Aiwa, vadiwa vateereri, apo tanga tichikurukura navamutandazo Ndlovu pamusoro pedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vechidiki vakawanda munyika, dambudziko rokuputa uyezve kunwa zvinodhakwa. Tisati tapeta chirongwa, regai timbocherechedza nguva iyi yeEaster uyezve upenyu hwaJesu Kristo tichiimba kanziyo kaWinky D. Hanzi zika zika ngirozi,
zika zika ngirozi, zika jiwani lenyaza.
Moyo wangu mereka, zino wani remera, zino nipa ya pahana, pandino sari pahana. Tungwa zo tenderera, zito zio yelera, zino nipa ya pahana. Pandino tari pavana, tari tizimwe, tiri chasi kambirozi, tiri chasi murangozi.
Kanziyo ka Winky D, muri yeZimbabwe, happy happy Easter. Asi, nguva ndiyo yadyanana, chinobhururuka, chinomhara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chinotanga na 8 p.m. chichipera na 9. Vanda kurukura neni ndiripo pa Twitter uyezve pa Instagram @bigmy3bigmyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvechidiki pana pa Studio 7 munokwanisa kunyorera ipapo zvekare. Nguva ndiyo yachikanana anokoneka ine mufaro ndine unyu Mike Hove. Bye bye.